Vosalari Caravan iri kufamba kwemadzidzisi vachiratidzira neuwandu hwavo kwemakiromita anokwana 3,360 vachibva Zimbabwe kwaMutare vakananga kuHarare. Vadzidzisi ava vari kuratidzira nenyaya yekuti mari yavari kutambira yava shoma nemari yavari kutambira iri shoma nenyaya yekuti havachapiwa maUnited States dollars avakawirira nehurumende ma34 madzidzisi aichimbotambira 600 US dollars vava kutambira 120 nekuda kwekuchinjwa kwemitemo yekupanana mari kwakaitwa navamukuru nyuve vamamezha zveosterity avari kuita. Madzidzisi ayo ari kutsitsimwa zvakare kuti mari yavo yebhonasi yanga yesurwa yanga imbori $500 pagore annual bonus. Gore rino vakapiwa $228 navamukuru nyuve avo vari kuti vari kuzviita kuti vaseze mari. Saka vati vari kuratidza kutsitsimwa nenyaya yekuti havachisina chewira, havachisina chekubata, havachakwanisi kuti vakwanisa kuenza vana wavo kuchikoro, havachakwanisi kuwana chekutenga zvikafu, havachakwanisi kuendesa vana kuzvipatara. Saka ndo nyaya iripo, vanotanga vachisumuka musi wa9 December kukuma kwaMutare vakananga kuHarare kwavari kutarisirwa kuti vatiri vasiya vachitopa kutotanga tikwanisa kusvika musi wa19 December tinogara paFinance Ministry. Caravan ndobva isange iri kusvikira na izvizvediwa yachinga agadhiriswa.
Saka vanenge vachifamba netsoka kubva kwaMutare?
Wonguva tanga vachifamba netsoka kuratidza kuchitumwa kwavo. Tizira kuratidza kuti nyaya yaiti nyaya yedambe inyaya yehombe isingamboite kuti vanhu vangopinda mutaoni zuva rimwe chete vototita tetisina taakudzokera kumba. Inyaya yeupenyu yevanhu, inyaya yeraramo yevana vevaaga kufamba netsoka kuratidza kunyunyuta kwemhando yepamusoro zvatokutarisira kuti zvichakwanisa kuzunguzawo mumwoyo yevatungamiriri kuti vakwanise kuita kuti vabatewo vaticha sevanhu vane kodzerowo yekuti vadye vachiraa.
Munotarisira vadzidzisi vakawanda sei kufamba kubva kwaMutare kuenda kuHarare?
Tinofara izvezvi pane varayiridzi vanyore zvakuti vanoda kupatisipeta vaakusvika mazana 500 724 vakanyoresa kuti vachakwanisa kunge vachipatisipeta. Vazhinji vanoda kunge vachipatisipeta vari kukundikanawo nezvikonzero zvakaita zvekudeeri zvakasiyana siyana nenyaya yemhondo. Hatisi kufara kuti mazana mashanu 500 vatonyoresa kuti vachange vari vachifamba rwede.
Kana masvika paFinance Ministry moita sei?
FINANCE MINISTRY varaidzi vachanogarapo vachiratidzira zvakare vachimirira kuti vamutiri muye vavaadhiresi vachitaura kuti vagadzirisa zvichemo zvedu zvinosanganisira kutambira mari nhiyezela nenyaya yekuti bhonasi redu yechikamu chatati tatirwa chirejerwe pane shoma yatakati.
Pana mamwe masangano here ari kukutsigirai muchirongwa ichi?
Takadana vamamiriri vematicha ese ari mufozeo yatinoti federation of zimbabwe educators union kuti vange varipo vachibatana nesu. Tinotarisira kuti vachange varipo vanenge vakunda kugozofamba dondo kubva pamwe chete. Ndo vanhu vatinonyanya kuyasira kuti tichange tichibata navo.